Tariro ndidzo semungu andi wane kuvidza zuvasva ndichiri kumavambo kuchiri nemutse bvunzo izere mupfungwa tsvu ruchisingangogumachi pfuva dzoumba kutsenda ichafura ure mhepo sehezera sano zvinyoro ndiyambuke kutsunga chiva chiedza zvokouya rimakopfu. Oh, love to me, ndisemberei cause I'm drowning so flee and I'm slow you get it bigger. Ndori kwira sei kumori neminzwa inobaya zvinhu zvonofamba murukangara kwetsoka dzisine sangu. Ndori kwira sei kumori neminzwa inobaya matsimba ndinoronda opepereswa nemhepo mucheche. Ndori kwira sei kumori neminzwa inobaya zvinhu zvonofamba murukangara kwetsoka dzisine sangu. Ndori kwira sei kumori neminzwa inobaya matsimba ndinoronda opepereswa nemhepo mucheche. Kanja ni ntaba ela mefa sabayo miho pange nyawe matate zoi gata kanja ni ntaba ela mefa sabayo inyawe nginzila ndela yozitwich kwa ngumo ya mshavati zoi gata kanja ni ntaba ela mefa sabayo ngenyawe matate zoi gata kanja ni ntaba ela mefa sabayo inyawe nginzila ndela yozitwitwa ngumo ya mhlabathi mhepo sehezera sano zvinyoro ndiyambuke.